manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 4 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe vabereki vochema-chema nezuva ratarwa nezvimwe zvikoro rekuti vange vabhadhara mari dzebvunzo yeordinary level.
Zimbabwe Electoral Commission inobvuma kuti ichapa basa kukambani iri pamakambani matatu akasarudzwa neUNDP kuti itenge michina yekunyoresa kuvhota sezviri kudiwa nenera.
Kundengendeka kwakaitika nezuro manheru kunosiya vamwe vagari vemasvingo vakabatira hana mumaoko.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vamwe vana vakatarisirwa kunyora bvunzo dzeO-level gore rino vanogona kukundikana kunyora bvunzo idzi zvichitevera danho ratorwa nezvimwe zvikoro rekuti mari dzavanobhadhara kuti vanyore bvunzo idzi dzinge dzabhadharwa mangwana. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vevabereki vane vana vari kunyora bvunzo gore rino vanoti vaiswa parumana nzombe nevakuru vezvikoro vavazivisa kuti mari dzekuti vana vavo vakwanise kunyora bvunzo dzeO-level munambudzi wegore rino dzinofanira kunge dzabhadharwa panotopera zuva ramangwana. Kunyange hazvo boka rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa kuti vabereki vanofanira kunge vabhadhara mari idzi panosvika musi wa21 mwedzi uno. Mumwe mugari wemuHarare amai Abigail Gutuza avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro achigara pachikoro ipapo kana kuti boarding chiri kumhondorongezi mudunhu remashonal and west vaudza studio 7 kuti havana kufara nedanho ratorwa nechikoro chinodzidza mwana wavo. Amai Gutuza vati danho iri rauya panguva iyo homwe yavo yakaboka uye vasina kana kwekupotera. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwakaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi.
Inini sembereki ndakagumbuka handisitombofara zvaiitwa nezvikoro zvekuti isi tiri kuzva kuti dheti rakataurwa deadline yekubhadhara exam fee i-21 April and then all of a sudden takunzwa kuti hanzi bai mangwana kana masita asina kuenda, saka inenge zvishuvira kuti mwana wacho hachatonyori. Saka kana vachiziva kuti vachinja madesi achabva pa-21 April vadii kuchizviisa mumapepa, vadii kuita public announcement, tese tobvataziva because izvozvo zvongojumwa kunzi enda unobhadhara bai mangwana. Mari yacho inobva kupi zvamunonyatsoziva kuti kumabhenki mari iri kunetsa? Mari yacho inenge ichitonetsa plus isusu tatakabhajetira kuti 21 April.
Mumwe mubereki ane mapatya anodzidza pane chimwe chikoro chiri munharaunda yemarondera mudunhu remashonal and east vaJames Chidhakwa vatsinhira zvataurwa namai Gutuza. Vachidhakwa vati vana vavo vaviri vanogona kutadza kunyora bvunzo dzavo dzeO-level sezvo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mumabhanga ose munyika.
Tiri kuzwa kukashika madzwa zvisinga zvakanyanya nenhau yekuti isusu hurumende yakamhinga yataura kuti ita deadline yekubhadhara maexam fees yavana musi wa21 April, but hakushamisira takuzwa kuti deadline yave kumangwana ende ndomusi uri kuvharwa zvikoro. Hatichaziva kuti tiwane kumari yacho kumabhengi, vada kuenda kumabhengi makiyu acho ariko akanyanyisa asikwanisa kuzvora mari kana mabhengi kwacho kune vamwe vasitorina mari dzacho. Zvinotangira papi nenyaya idzodzidzi?
Zvichakadai vaJeffrey Chechete avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vakurudzira bazi rinoona nezvedzidzo yepasi kuti ripindire munyaya iyi vachiti chinhu chinorwadza kuti mubereki anopedza makore 10 nerimwe chete achiendesa mwana kuchikoro asi vakuru vechikoro vozongomuka vachiti nguva yapera kuti mwana abhadhare mari yekunyora bvunzo. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti zvikoro zvizhinji zvatora danho iri zvikoro zvine vana vanodzidza vachigara muzvikoro izvozvo. Vamwe vakuru vezvikoro vataura neStudio 7 vasina kuda kubuda pamhepo vachiti havabvumirwe nemitemo yavo yebasa kutaura nevatori venhau vati vatora danho iri nepamusana pekuti vachange vasiri muzvikoro izvi panguva iyo vana vachange vari pazororo. Zvichakadai, munyori mubazi rezvedzidzo amai Sylvia Utete Masango vati tivatumire mibvunzo yakanyorwa asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Nekune rumwe rutivi, gurukota mubazi iri vaLazarus Dokora vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kudzamara taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanonzi vabvuma kuti pamakambani matatu akasarudzwa nesangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP ndipo pachasarudzwa kambani ichawanisa ZEC michina yekunyoresa vavhoti yebiometric voter registration. Izvi zvinenge zvave kureva kuti ZEC haichadzokeri kumakambani gumi nematatu ayakanga yambosarudza kuti akuridzane mukuiwanisa michina iyi. Izvi zvinonzi zvabuda mumapepa asvitswa mukudare repamusoro reHigh Court nhasi nemagweta ari kumirira mai makarau panyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano remubatanidzwa wemapato anopikisa wenera richipikisa danho rekuti ZEC iise urongwa hwekutengwa kwemichina iyi maoko Estate Procurement Board iyo yakakwirawo zvakare kudare pamwe chete neZEC.
Mutauriri wenera vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru nedanho iri sezvo vanhu vakasarudzwa neUNDP vari ivo vave kuzowanisa michina nyika kwete vanhu vaizosarudzwa nehurumende. VaMonzora vanotiwo musangano wenera wavakaronga kuti uitwe mangwana uri kuenderera mberi kunyange hazvo mapurisa akavarambidza kuti vasangane muAfrica Unity Square muHarare ino nzvimbo yavaida. VaMonzora vanoti musangano wavo wave kuzoitirwa panzvimbo iri kunze kweguta yave kunzi Freedom Square. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tikufara zvikuru kuti nyaya yedu so far yafamba zvakanaka odo isina kupera zvayo, asi chikurukuru chabuda ndechokuti mai makarau wabvuma iwo kuti vanhu chete vakasarudzwa neUNDP vanosvika vatatu, makambani matatu ndiyo chete avomakwikwi ekusupplya biometric voter registration kits. Ndo zvatanga tagara tichida izvozvo, saka tiri kufara zvikuru nenyaya iyoyo.
Zviri kureva here kuti hurumende yanga yakunzi ndo yaakutenga michina iyoyi haichapindi mazviri?
Hurumende iri kungopinda pakupa mari yacho chete, asi kusvika patasvika apa zvinoreva kuti makambanis matatu aya akasarudzwa neUnited Nations. Kana akasarudzwa neUnited Nations chete, isu tinofara nazvo. Chataatisingadi ndechekuti hurumende isarudze vanhu vayo, iyo ZEC yacho inofanira kudzosera chirongwa ichi kunosvika panosarudzwa munhu wekupedzisira kuUnited Nations. Ati izvozvo hazvisisina nyaya yakanyanya kukura zvayo, uyezve tachikotawadzara nokuti vanobhadhara vamwe ndiani pakukwidza kwataita nyaya kumatare. Saka nyaya zhinji mazwana inyaya yemakosti yekuti anobhadhara ndiani, ndozvasara chete izvozvo.
Saka mutongi wedare apa here mutongo panyaya iyoyi?
Mutongo wedare haasati apa mutongo, tangoratidzana mapepa chete nokukurukura nemagweta amai makarau. Pamagwaro avanyora kukoti amaafidavit avo ndo pavaita maconcessions iwayaya ekuti vanhu vatatu chete vakasarudzwa neUnited Nations ndivo vanenge vachizova nemvumo yekusupply mabiometric voter registration kits.
Totarisawo kuti mangwana mune musangano wamuri kuita wenera muchiri kuenderera mberi here nemusangano wenyu?
Musangano wedu uri kuenderera mberi, nyunito yedu panyaya yesadzo dzakachena haisati yanyatsogadziswa zvakanaka, saka isu mangwana tinoti chingori fire.
Vanga vari mutauriri wenera vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Vamwe vagari vekumasvingo vakabatwa nekutya kukuru nezuro maneru apo dzimba dzavo dzangazunguzika zvichitevera kudengenyeka kwakaitika munzvimbo dzakawanda munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dziri kuchamhembe kweAfrica. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Kunengenenga uku kwakasiya vanhu vazhinji vakabatira hana maoko. Kunonzi kwakatangira kuBotswana uko kunonzi kwakaningeneka zvakanyanyisa pamwe nekusouth Africa uko earthquake iyi inonzi yaiva nesimba svema pane remuZimbabwe. Vagari vataura nestudio 7 nhasi vanoti vakapindwa nekusvika kukuru apo dzimba dzavo dzakatanga kuzunguzika. Vatendai makause vanoti zvakavatyisa zvikuru apo vakangonzwa imba yozunguzika uye panze pachiita mutinimira.
Earthquake takatoinzwawo nezuro kozi kuma 7-7 takato nana kato bata kapa zvakaitika kapi kadone kato panika asima reports akutaura kuti iri kudzoka nhasi 2 AM saka ikadzoka iri western sezvakaitika nezuro tokutoshikirawo upenyu wenyu.
Vatakaendesa tichazorwa imusha werujeko vanotiwo vakashamisika kuti chii chaitika sezvo vakanga vasingatarisire kuti zvakadai zvingaitika.
Takabatwa nekutya kuzvikuru kunyanya kuma past 7-7 uku takangowanawo mumba mawindo akutosheka-sheka tasazoziva kuti ndiyo earthquake yacho tangoonawo ngoti ndozva kutoitika then ndope takazorangarira kuti earthquake yanga kutoitika.
Asi vamwe vagari vanoti vari kutya kuti earthquake iyi ikadzoka zvakare sezviri kutaurwa nevamwe vanhu vakawanda vanogona kurasikirwa nedzimba mudziyo pamwe chete neupenyu. Mugari wekwamucheke muzvaritidzi Nyamaropa vanoti nhasi varutya kurara mumba vachiti kunengenenga kune simba kungangodzoka semanzwiro avari kuita.
Ini ndiri kutotya kozi ndiri kutonzwa kuti hanzi nhasi iri kuuya inenge yakatosimba kudarika yanga iripo nezuro saka ndiri kutotya kuti nhasi ndinomugara seimba macho apa iri kunzi ichauya kwakunoedza kureva kuti tinenge takarara ka saka zviri kutotivhundutsa takatobatira vana mumaoko izvezvi.
Amai Cecilia Garamombe vanoti vanotyira kuti hurumende haina kugadzirira kubatsira vanhu pakaitika matambudziko akadai sezvo kusina mari uye zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Tiri kurarama mairi mazuva ano hatizivi kuti inenge yakagadzirira here kuti pakazoitika madamage vanhu vakakuvara vakarasikirwa nezvinhu zvavo kuti vangazokwanisa kutibatsira here. Tikatarisa futi pakamboitika kana mafloods paya paya tinoona kuti zvakatozotora nguva kuti vanhu vabatsirikane saka zvogona kuzotiremera pamberi vapa.
Kunengenenga kwakanyanya kwakaitika munzvimbo dzakawanda dzinosanganisira Plumtree, Bedbridge, Harare, Gwanda nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Tichiri panyaya iyi, bazi rinoona nezvemamiriro ekunze rinoti kundengendeka uku kwakakonzerwa neearthquake yakaitika kuBotswana yakazoita kuti maungiro ayo anzwikwe kunyika dzemusouthern Africa. Mutauriri webazi iri vatichi Zinyemba vaudza Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 kuti havasati vanzwa kana paine vanhu vakakuvara.
Ichokwadi kundengendeka kwakaitika nguva dzingangoita 28 nguva dzeZimbabwe dzemanheru apo kundengendeka kwakarema kune huremu hwekuita 6.5 on the Richter scale kwakaitika muBotswana nzvimbowo dzemuZimbabwe ehe nekusouth Africa zvakanzwika saka notarisa kuti maongororo edu atiri kuona vanhu vazhinji kubva kuChipinge, Gwanda, Kariba, Mutare, Bedbridge, Weza, Kezi, Harare, Bulawayo nekutora kuti kwese kwese vakanzwa kundengendenga ikoko asi chatisinganyanya kuziva ndechekuti hatisati tawana hedu hwohwo kuti pane zvinhu dzimba dzakapunzika here kana kuti pane zvakatsemuka here asi isusu sevabazi vemamiriro kunze neyemamiriro ezvinoitika zvekundengendenga izvozvo mazuva anotevera mashomananaya tichange tichiona kuti zvakamira sei kune kwakapunzika here kana kuti pane zvakaitika zvakanyanya kutevera kana kukuvadzwa kwevanhu nezvakadaro.
Mungatimi vanhu vachinge vanzwa zvakadai tomboti zvanga zvanyanya maningi vanofanira kuita sei?
Chinowanzoitika ndechekuti kundengendenga kunogona kungouya musina kuzvitarisira zvakasiyana nemamiriro ekunze achinonzwa kuti makore aya achangonaya saka zvinonetsa kuti mungadi asi zvakadaro tinonge tichikurudzira kuti kana kuri kunge zviri kana kuti uri tingati mumahofisi mune matebhuri aya anenge matafura aya unogona kuhwanda pasi petafura pematebhuri iyayo asi zvichienderana nokuti kundengendenga uku kwakakura sei.
Mungati menyika yakagadzirira here dai paiwanikwa chiitiko chakadai chichitangira imomo muZimbabwe?
Ndisingazvive, ndodarira kuti mamwe mabazi ehurumende kana edzimwe nhengo dzinogona kunge dziri munyika dzinogona kunge dzichikwanisa kubatsira ipapo, asi isusu tiri vemamiriro ekunze. Chinonyanya kunetsa pakundengeneka kwenyika kunoti haunyatsoziva kuti zvichaitika, zvinozongona zvaitika. Saka ndinodaira kuti pane mapazio sekutaura kwandaita ehurumende vane basa iroro kuzonge vachibatsira vanenge vavingwa nenjozi yakadai.
Mutauriri webazi rinoona nezvemamiriro ekunze, Remet Department, vatichi Zinyemba, vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari muHarare.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kuchepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaongorori vayambira kuti ukoronyera hwave kudzoka kumahombekombe kweSomalia mushure mekunge varume vanga vakapakata zvombo vapamba ngarava mbiri mukati memaava makumi mana nemasere vakadziendesa kune imwe nzvimbo inozivikanwa dzemuzinda wemakoronyera. Nemuvhuro makoronyera akapamba ngarava yekupakistan Salama 1 mushure mekupamba imwe yekuindia MSVAI Kausa.
Kusagadzikana munyadzi zvematongerwo enyika muSouth Africa kwauya nemuseredzero apo sangano reSNP Global riri kuti kuvandudzwa kwedare remakurukota uye kuwedzera kwekurudziro yekuti mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vasiye basa zvadzikisa chiremera chenyika iyi munyadzi zveupfumi kuisvitsa kumadhaka chaiko.
Vaongorori pamwe nevashandi vanoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi nhasi vapomera hurumende yeSyria kana kuti ndege dzehondo dzeRussia mhosva yekushandisa muchetura mukurwisa rimwe guta riri pasi pevapanduki riri kumaodzanyemba kweSyria. Vanhu vanosvika 65 vakafa, vamwe vanodarika 350 vakakuvara, vamwe vavo zvakaipisisa.
Makare kambani yainzi Cold Storage Commission yave kunzi Cold Storage Company mazuva ano yaive chidadiso chenyika. CSC yainge ine makambani kumarondera Harare, Chinoi neBulawayo ichitengesa nyama kunyika dzekumawirira kana kuti dzemuEurope. Izvi zvaipa nyika mari inosvika ₹100 million pagore. Kunyangwe hazvo EU yakatemera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo Zvirango, gungano reEU richiri kutenga nyama yemombe kubva kuZimbabwe, asi Zimbabwe ndiyo hayo iri kundikana kuzadzikisa chiga chayo. Mumakore akare aya CSC ndiyo kambani yesiraha yaive hombe muAfrica mose, asi iko zvino kambani iyi ine zvikwereti zvakawanda zvapakuti igwadame. Nhasi chaiye kumarondera mimwe midziyo yekambani iyi yange ichitotengeswa nezvikonzi zvedare nenyaya yezvikwereti izvi. Kumakore kuma1990 kambani iyi yainge ine vashandi vakabayirwa zvitupa vanodarika chiuru ne500 nevamwe vakawanda vaiita maricho, asi iko zvino kune vashandi vasingadarike 500. Kambani iyi inonzi iri kushanda pazvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% capacity utilization. Kutatarika kuri kuita kambani iyi kwapa kuti kambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA iuchike mari inosvika ₹10 million nemasere kuBulawayo kumutsiridza kambani iyi. Asi vamwe vashandi vanoti vave nemakore akawanda vachinzwa mashoko akadai ekuti pane vanoda kumutsiridza kambani, asi pasina chinobuda. Nekudaro vanoti vanovimba kuti rwendo runo haasi manatsa mukanwa ndonda kurota ichiyamwa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti vanofara nezvaitwa neNASA. Vamoyo vanotiwo izvi zvichamutsiridza upfumi hweguta reBulawayo nekuwanisa vanhu mabasa.
Makambani akawanda akabvara muBulawayo, saka zviri kuitwa neNASA chinhu chakanaka kune ruzhinji rekuBulawayo, mabasa, kuwana nzvimbo yekutengesa mombe pange pane zvimwe atinoti ma related industries vana glue, machine, ne leather.
Asi handi vose munyika vari kuti NASA yabaya dede nemukanwa. Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vanoti NASA iyo inoshandisa mari dzevashandi dzemujikandigere haifaniri kuonekwa ichisungirira mari pagumbo rengwe.
Mari yeNASA inokosha nekuti imari yemapenjeni yevanhu. Peinoiswa panofanira kunge pari panhu pane ramangwana rakanaka. Zvanoita kuti mari yacho iwe inozobereka ichikura kuitira kuti vanhu pavanoenda kumudyi wavakumudigere vavo vasazotambudzike nekushaya mari. Makambani akaita sana Cold Storage, kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti ngavatsvage vemaprivate sector vavanoita mapartnership navo pachirongwa chinonzi iyo Public Private Sector Investment Program. Ndo zvinoita kuti inyase kusimuka zvakanaka nekuti inenge yaakufambiswa sebusiness company.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanoti vanopfuya mombe vanotambira zvikuru danho rekumutsiridza CSC iri.
Makore ose rimashure umu Cold Storage isati yava kambani ichinzi Cold Storage Commission yanga ichipa varimi mukana wemarketing yemombe dzavo nekuti kwakuchitori nemamarket nemabuying point.
Asi vaZakaria vanoti varimi vanodawo kupiwa mukana wekuti vavi varidzi vekambani vachitenga mashares.
Varimi havangodi kutengesa mombe dzavo, vanoda kuwana mari kubva pamombe dzavo. Saka zvinogona kuwedzera mari kuvawo zvekare nemashares kana kuti tingati kuvava namuzvina business vari varidziwo Cold Storage iyoyo. Zvakabatana nehurumende, zvakabatana neNASA iyoyo.
Makare, Zimbabwe yainge ine mombe dzinosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana masere, asi iko zvino mombe dzadzikira kusvika kumamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri, uye dzenyama dzaderera kusvika pazviuru mazana maviri kubva pazviuru mazana matanhatu nezvishanu.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti kunze kwemvura yakanaya zvakanyanya gore rino, vanhu vekuMozambique vari kupinda munyika ndivo vari kukonzera kupararira kwezvirwere zvemalaria nezvimwe zvemudumbu zvakaita setyphoid. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaGwinji avo vange vari kuudza komiti yeparamende inoona nezveutano pamusoro pezvavari kuita kudzivirira malaria nezvirwere zvakaita setyphoid munzvimbo dzakabatwa-batwa nemafashamu vati vari kuronga kuita musangano nevamwe vavo vekuMozambique nechinangwa chekupedza kupararira kwezvirwere pakati penyika mbiri idzi. Dr. Gwinji vati kubvira kutanga kwegore kusvika muna kurume uwandu hwevanhu vaive nezvirwere zvakaita semalaria, cholera netyphoid hwakakwira, uye bazi ravo rakatora matanho akawanda ekuderedza kupararira kwezvirwere izvi. Vati semuenzaniso kusvika muna kurume pane vanhu 134,224 vainge vabatwa nemalaria kana zvichienzaniswa nevanhu 80,964 vainge vabatwa nemalaria panguva imwe chete yegore rapfuura. Dr. Gwinji vati vazhinji vevanhu ava vanogara mumatunhu ari kumuganhu neMozambique anoti Masvingo, Manicaland, Mashonaland East neMashonaland Central. Vati ndosaka vari kutaura nevamwe vavo vekuMozambique kuti vagadzirise dambudziko iri.
Respond to some to this cross border challenges arrangements
kuti tigadzirise dambudziko ravanhu vanobva kuMozambique. Tiri kuronga musangano nevamwe vekunyika iyi kuti tironge kuti tingagadzirise dambudziko rokupara kwezvirwere pakati penyika idzi.
Dr. Gwinji vatiwo vakatoisa mishonga, maneti nezvimwe kunzvimbo dzine malaria pamwe nekudzidzisa vashandi vebazi ravo vari munzvimbo idzi kuti vakasike kuona nekurapa avo vanenge vachifungidzirwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi. Vati zvirwere zvetyphoid zvakawanda muHarare kunyange hazvo zviri kuwanikwa kune mamwe matunhu. Vatiwo vari kutora matanho ekuti zvirwere izvi zvisapararire. Asi dzimwe nhengo dzekomiti dzati manyepo kuti bazi reutano rinoshanda mumatunhu ese dzichiti semuenzaniso munzvimbo dzakaita sembire kuMashonaland Central vanhu vanotoenda kuZambia kunorapwa zvirwere izvi. VaGwinji vazivisawo kuti vakatowana mari yekurwisa malaria kubva kuGlobal Fund pamwe nerubatsiro rwekurapa nekurwisa zvimwe zvirwere kubva kune mamwe masangano anobatsira.
Madistrict ese tinoatarisa zvakafanana, hapana ratinosiya, ese tinenge tichiwana information kubva ikoko. Kana kwaita problem toona kuti tinogadzirisa sei nezvatinenge tinazvo. Pandanga ndichitaura musoro pesentinari apa, ndaitaura musoro penzvimbo dzakaafekitwa nemafloods dzakanzi ne Department of Civil Protection, ndo nzvimbo dzaafekitwa nemazi, ndo kwandataura sentinari. Mbiri haina kupinzwa ipapo. Asi kana takuenda kumalaria maoutbreak, inotovapo sekutaura kwaita Chirebawa. Ndo mamwe madisi atinoziva kuti kana kwatanga kunaya kunonetsa kusvika. Saka zvokutirenazvo kuisa zvinhu zvinotangira ikoko, kuchizouya kuno zvino kunosvikika kuzvisinganetsi netsi.
Asi vati chikuru chinodiwa ndechekuti hurumende inofanira kuwanisa bazi ravo mari yakakwana, vachiti kana masangano anobatsira akamira kubatsira Zimbabwe, munyika munogona kuita dambudziko guru munyaya dzeutano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Studio 7 yakatanga kutepfenyura murimi rweShona nendebele musi wa 7 kubvumbi 2003. Studio 7 iri kusvitsa makore gumi nemana ichitepfenyura nemusi wechishanu. Kutanga nhasi tichange tichinzwa pfungwa dzevateereri veStudio 7. Wekutanga ndiva Wallace Mawire vanogara muZimre Park.
Studio 7 station yenhau inotipa nyuzi dzakasiyana-siyana zvokuti iye zvino yaku tambirawo kune nzvimbo dzakasiyana-siyana tichionawo zvimwe zvatinenge dzimwe nhau dzinenge vanhu vangasingawane tsikirirwa pasi. Saka takuwanawo imwe information yakasiyana-siyana munyika kuti vanhu tinenge tichinzwawo zvimwe zvinhu zvatinenge zvikakwanisa kuwanikawo.
Uyo anga ari muteereri weStudio 7 vaWallace Mawire vachitipa pfungwa dzavo pachirongwa cheStudio 7.
Studio 7 radio yakati jekera zvikuru nokuti ino mira iri pachokwadi, saka inotiitira zvakanaka nokuti inotaura idzo dziri nyaya chaidzo chaidzo dzinenge dziri kuitika.
Muchirongwa chevechidiki chedzi connection nhasi tiri kutarisa kurudziro yekuti vechidiki vavhote neuwandu hwavo musarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngati sanganei nhasi nenguva dza 8 o'clock muchirongwa The Connection muneni mutungamiri Nkomo.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. tiri kutarisa kurudziro yekuti vechidiki vanyorese kuvhota.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichitumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Vamwe vabereki vochema-chema nezuva ratarwa nezvimwe zvikoro rekuti vange vabhadhara mari dzebvunzo yeordinary level.
Zimbabwe Electoral Commission inobvuma kuti ichapa basa kukambani iri pamakambani matatu akasarudzwa kare neUNDP kuti itenge michina yekunyoresa kuvhota sezviri kudiwa nesangano reNERA.
Kundengendeka kwakaitika nezuro manheru kunosiya vagari vekumasvingo vakabatira hana mumaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksia imina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 4 Mabasa 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Asi ngeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Sinakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their view, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi.
LeZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile. Cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana njengeleBotswana yindawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento okufana le-ethnicity.
Ukuzamazama komhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi lezwekazi le-Afrika okugoqela leZimbabwe izolontambama kwethuse abaningi. Abalimi beMatabeleland North bakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayo nale inyanga kaMabasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. LeZimbabwe lichazwe njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngontanga emhlanganweni wokuhlaziya ngomkhankaso wokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele phansi kohlelo oluphawulwe nyakenye olwe-Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW, owenzelwe emahofisini ombeli weMelika eZimbabwe. Umqondisi wehlanganiso ye-Platform for Youth Development, PYD, uMnumzana Clarice Maduku, utshele umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso ye-International Peace Youth Group, IPYG, ukuba eZimbabwe lilokhe libhekane lenkinga eziningi okumele zilungisiswe ukuze kube khona ukuthula uqobo.
The demand for peace is extremely high as we are less than 15 months.
Kuyadingeka kakhulu ukuthula elizweni njengoba sisondela isikhathi sokhetho lomnyaka ozayo ka-2018. Sesizibona izehlakalo kwezombusazwe esekutshengisa ukuba iningi lenkokheli yezombusazwe izosebenzisa indlela yokutshengisela ukutho imibono yabo.
Omunye wabasakhulayo ovele ekolijini le-University yeZimbabwe, uSandi Mkhwanazi, ulandisa phezulu kokuba kujoni kuye njengosakhulayo nxa kukhulunywa ngodaba lokuthula.
Ukuthula yikuhlaliseka ngaphakathi okugoqela ukuhlaliseka la ngaphandle, ukuhlalisana kahle labomakhelwane. Ukuthula engingakubiza ngithi ngezindlela yikuqoqeka kwesizwe singabantu kumbe siyisigaba senelisa ukuhlalisana kahle nxa singakhayelela sisukela phansi ezigabeni ukuthi abantu bayanelisa ukuthola konke angabe kufisa. Ngabe kuyikuhlaliseka ekutholeni ukudla ongabenza basuthe ekusutheni kwabo bakwanisa ukuma abaphumelele kuko konke abafisa ukuthola.
Uvumelana lombono othi eZimbabwe lokhe lingakakutholi ukuthula uqobo lanxa ingekho impi elizweni.
Asi ngeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Sinakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their view, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi, ngingabi lokwesaba ukuthi sengikhulume lokho emfisa ukuthi kwenzakale kulokunye okuzangehlela ngemva kwalokho. Okungehlela ngemva kwalokho esengikhulumile kutshengisa ukuthi kulo akulakuthula.
Abomanyano wenhlanganiso zabontanga emhlabeni jikelele eye-International Peace Youth Group, IPYG, bathi kungafezeka lokho abangakho kube lokuthula uqobo umhlaba wonke Nga abantu bengaguqula imikhuba lemicabango yabo la kundlela ababona ngayo abanye babo emhlabeni ijikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngezandla zombili isigwebo seminyaka elikhulu ejele ephiwe abeZimbabwe ababili abayingxenye yalabo abadlwengu labesifazane ababili babulala omkabo ngokubaphosela edamu bephila. Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi isigwebo lesi esethulwe ngumthethwandaba weJohannesburg High Court siza kwenza lezinye izizalwane zeZimbabwe zesabe ukudala amacala kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umashilo emthethwandaba weHigh Court eJohannesburg uPat Masopa uthola abeZimbabwe ababili uEdmond Ndlovu oleminyaka engamashumi amabili lantathu 23 loThabo Nkala oleminyaka engamashumi amabili lanhlanu 25 kanye lesizalwane sakwele South Africa uMduduzi Matibela oleminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 belecala lokudlongula ukubulala lokweba. Bobathathu bagotshela ukuhlala ejele kweminyaka elikhulu 100 years ngamunye ngecala lokudlongula ukubulala, wasefaka phezulu eminye iminyaka elichumi lanhlanu kodwa ezasebenza ndawonye lale elikhulu. Ngo-2015 abathathu laba ababehamba nabanye abayisishiyagalolunye abangazange babonakale bafike endaweni yokuziphumulela eRose Park edolobheni leJohannesburg, bafika amadoda amabili labomkabo. Ngemva kokubalalisa phansi, basebenzisa ingqamu ukudabula impahla zangaphansi zabesifazane ababili, qede lapho babadlungula. Omkabo bona bababamba ngamandla ukuthi banqunule, qede lapho bababopha izandla babaphosela edamu bafela khona. Batshontsha-ke yonke impahla yalabo bantu basebebaleka, kwase kubanjwa abathathu laba kuphela. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi lesi sigwebo siza kuba isifundo esikhulu kakhulu kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa.
Nika jene ebekafanele sibili umuntu waseZimbabwe wonke otholakale le time funda lena leli akagwetshwe leyo mnyaka enengiswe vele. Umuntu ongumama ufaka lo mama wakho ukuzala fanele ukuthi kwenzakale emuntu wena omaziyo oyisihlobo sakho.
Yesinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mandla Donga ongomunye wabasekele kakhulu abesifazane laba ngesikhathi sokuthethwa kwaleli cala uthi uyesabeka umonakalo odalwe ngababulali laba empilweni zabane laba ikakhulu abesifazane abasaphilayo.
Bayimoshile ikusasa lala amantombazana and leyo nto idala ukuthi la amantombazana angaphinda amethemba umuntu wesilisa. Kufike le nto emqondweni yabo ukuthi kambe umuntu wesilisa vele uyingozi, uyabulala, uyadlwengula. Ekuyinto ecikela phansi isithunzi sethu thina abantu besilisa, kanti asifani sonke.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Agnes Ncube uthi ukhathazekile ngabanye balezi zigangi abangakabanjwa.
Abanye babo basele ngaphandle basazoqhubeka ngobugebengu ade bebenza bebonke, nalabo osisi ababenza kubo ubugebengu akusoze kwaphela.
UMnumzana Donga uthi vele izigebenga lezi lazo bekufanele zisiwe kogoqanyawo.
Kube kuyangami kube bathola i-death sentence ngoba lokho abakwenzayo kucishe kufanele ukuthi babulala abantu abane, ababili bababulala physically, ababili bababulala spiritually. Yesingami kube nje nabo bathola i-death sentence.
Isigwebo sentambo kwele South Africa sahle sesulwa ngemva kokuthola uzibuse ngo-1994. Loba kunjalo baningi abakhala ngokuthi sibuyiselwe ukuze sibe ngumvuzo wezigebenga ezifana lalezi. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kube lokuzamazama komhlaba kwele Botswana izolo ntambama ukwethuse iningi okugoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Ukuzamazama komhlaba kufikile laseZimbabwe lemazweni angomakhelwane afana leSouth Africa. Intathele izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya osethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
abanye baZimbabwe bathi bafikele ukwesaba ngesikhathi kusiba lokuzamazama komhlaba onyekinye indawo eziningi eBotswana. Lokhu kuyenzakala kwesikhathi esidlula umzuzu kwashiya iningi lithithibele, noma nje kungazange kube lo monakalo. Isisindo sokuzamazama sifike kusithupha lengxenye esikalini sokulinganisa ukuzamazama komhlaba eseRichter scale, okutshengisa ukuthi besekusele kancane ukuthi izakhiwo ziqale ukubhidlika. Ukuzamazama kungadlula isithupha izakhiwo kanye lokulimala kumbe ukufa kwabantu kulakho kwenzakala. Umnumzana Dumisani Ncube esedolobheni leHabron yena uthwethuka wamagama emangaliswe yilesi sehlakalo.
Ngesikhathi play liyiqalisa besibukeli wene theatre play, if I can say. We're still watching the play. Kwaqalisa nje kusanyekinyeka kancane. Ngicabanga ukuthi kumbe izinyawo zami eziqhuqhayo. Kwagcina ukungezelela sizwa umdumo phansi, so ungazathi kumbe ibhasi edumayo kumbe isitimela esidlulayo. So abantu bayethuka kubi. Kwaba lesiphithiphithi khonapho, umdlali kade siwubukile wagcina umiswa kancane. But inhlanhla ula muntu olimeleyo, akulaphahla oluwileyo, akulanto eqabuka.
Kukanti omunye umzana Afias Joko uthi ubengakhangeleli ukuthi isehlakalo esifana nalesi singenzakala kwele Botswana.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile. Cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana nje leBotswana yindawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento okufana le-earthquake.
Kube ngokwesithathu iBotswana isiba lokuzamazama komhlaba ekuqala yabakhona ngomnyaka 1952 ilesi sindo se-6.7, kodwa akwaziwa kumbe yadala umonakalo. Yesibili yabakhona eminyakeni amathumi amahlanu asanda kudlula, noma nje yayiphansi ngesisindo se-4.2. Ukuzamazama komhlaba kwayizolo leBotswana kufinyelele eZimbabwe kakhulu imhlubulo engemaNdebeleni lenkabazwe kuthi kusiya phezulu kufike nje sokuyikwenyekinyeka. Ngumathini Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngomkhankaso okhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi kukhetho luka-2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami owenu uNtungameli Nkomo.
Uluhlu lweziqondiso zezifundo i-curriculum entsha esanda kwethulwa nguhulumende lokho isaphica ababalisi abaningi besithi uhulumende utsheshe wayethula engakakhulumisani loZulu. Njengesiqondiso sokuthi izifundo ezescience loba ezemaths zifundiswe ngolimi lukamama akusebenzeki. Okuningi asikuzweni kuMike Hobe oStudio 7 exoxa lengcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Uhlupho yikuthi isilabhasi le entsha, yebo nxa ikhangele ingabe ilezinye izinto eziphakamisa impilo yabafundi bangaphuma esikolweni, ikakhulu izinto njengemsebenzi yezandla. Ziqakathekile lezo zinto empilweni yomuntu. Kodwa uduwe yikuthi ifuqelwa ebantwini kungalungiselelwanga lutho. Kanti njalo kulezinye izinto ezivele zibuyisela imfundo emuva, imfundo yabantwana. Njengalokho ama-mass display asibo nikunabanye ukuthi kunceda ngani.
Kodwa babuNkandla, awucabangi ukuthi ukungeniswa komthetho othi abafundi sebengafundiswa kusetshenziswa ulwimi lukamama kuyinto ebaphakamisayo emfundweni zabo ezijene?
Kanti ulimi lukamama lona lolo olukhulunywayo utsho ukuthi ngenye indlela abantwana sebezaphelela, nxa bengabantwana betsholotsho sebezaphelela etsholotsho leMandebeleni kuphela na? Bazaphuma nini babone umhlaba phela lo ungaka njengoba wena usemelika kathesi? Alukho isilungu kawusazi ubuza khuluma njani, le mtshina nalo oyisebenzisayo uyayisebenza njani ngoba izinto into zakhona eziningi zibhalwe ngesilungu. Ulimi lwabazali, ulimi lwangekhaya luqakatheke kakhulu ukuthi abantu balufundiswe. Kodwa kumele sivume ukuthi indimi ziyatshiyana ezimeni zazo.
Singaphinda lo mbono wakho ngolwimi labatsha. Singathi wena ucabanga ukuthi le curriculum entsha iyabheda. Awungitshele-ke baba uNkandla, i-curriculum le iyasiza na abantwana esingathi ngesingizi balama-learning difficulties?
kwenzakala vele khona lokho ukuthi abantwana bethukaniswe ngokuthi mhlawumbe bayakhubazekile. Ukukhubazeka kakufanani njalo ukukhubazeka kutho ukuthi abantwana kabenelisi. Ezinye izifundo sibula abantwana abakhubazekile asinto engxe ongelanyawo mbe ongelasana ulakho ukufunda lalaba abantwana esinti baphelele kube sekusithi-ke laba abanye asithi abangaboniyo abafunda lokho kuthiwa i-brail kayikho kawakho lawo ma-brail bazafunda njalo kuyababandlulula khona lokhu.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcweti kwezemfundo, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lamhla kulo hlelo lwabesakhulayo olwe-The Connection. Sixoxa ngomkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuba babhalise ukuyavota ukuze baphatheke kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo othi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Amapholisa kwale Russia abika ukuthi inhlolisiso asebeyenzile iveza ukuba ibhomba elidubuke esitishini sesitimela eSt Petersburg belithiwe emzimbeni welinye lwamalwa icatsha obeyisizalwane seKyrgyz u-Akhron Dajilov laye ohle wafela kule ingozi ebulele abantu abalitshumi lane kwalimala abedlula amatshumi amahlanu. Ukwehliswa kwelizwe leSouth Africa kuluhlu lwesimo somnotho welizwe inhlanganiso ebona ngoluhlu lwamazwe angathembekanga ukwebolekwa imali eye-S&P Global Ratings sekudale ukwesabela ukuthi ukonakala komnotho weSouth Africa kuzahlasela lelizwe leZimbabwe. Ilizwe leSouth Africa lafakwa kusimo esithiwa junk status inhlanganiso le kulandela ukuxotshwa kwabaphathintambo abambalwa ngumongameli Jacob Zuma ngeviki edluleyo okwahle kwawisa isisindo se-rand nxa liqathaniswa le-dollar leMelika. Ingcwethi zomnotho zithi isisindo lesi sizaqhubeka sisiwa ngoba umumo wezombusazwe wakwele South Africa usungasahlalisekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi kwezomnotho umnumzana Busisa Moyo njalo ongumkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries.
Ama-report, ama-official reports bathi kayikafiki ku-junk status kodwa isendleleni eyokuya khona ngale. Kuzakhathaza umnotho weZimbabwe kwezinye indawo, kodwa kwezinye indawo ngesinye isandla kuzawuphakamisa. Amakampani aseSouth Africa amaningi asebenza eZimbabwe. Lawo makampani asebenza akhona njengabo-Delta, alama-links kumbe alama-investors avela khona eSouth Africa. So xa sikhangele lokho siyabona ukuthi amakampani lawa aza kuthola kunzima ukuthi bathole imali kuma-international market ngenxa yalokho yokuba yi-junk status. So ukungena kwemali eZimbabwe ingeniswa ngamakampani lawa asebenza eZimbabwe kodwa elama-headquarters eSouth Africa kuzabakhathaza ukuthi baphakamise umnotho weZimbabwe amakampani lapha eZimbabwe ngoba iningi lamakampani lapha eZimbabwe adinga imali ukuthi ingene. Xa iSouth Africa isiphansi kumbe ingasakwanisi ukuthi ikwelede izimali, ukukweleda i-junk status itho ukuthi abantu kabasafuni ukukweleda imali kumbe kabasakunaka ukuthi bayakukweledisa. Kodwa ngenye indlela singakhangela ngamanye amehlo sizabona ukuthi ukwehla phansi kwe-South Africa yikuphakama kweZimbabwe ngenxa yokuthi nxa i-South Africa isikhanya ngani kayihambi ngendlela efaneleyo esikubonayo nxa sikhangela kubo-1985 i-South Africa laphana iphansi kuka-apartheid. IZimbabwe sisakhumbula ukuthi indizamtshina ezawobo-Qantas labo bantu abantu babelenda even khonapha koBulawayo
khona kuwa kwe sisindo se randi kuza kwenza umkonomi wa Zimbabwe ube njani?
Irandi randi siwa uwenza kala hivuti izinto ezilungiswa South Africa ziyabe se chipina ngape Zimbabwe mbatina umkonomi wetu kusebenzisa ama US dollar. So ya tolu izinto se chipina zivele South Africa njalo utola into zinje ngu kapisi zinto okupande womthetho kusanda abantu sebechaphisa izinto ngenxa yokuthi kuyabe sekuchiphe kakhulu thina njengama-industries aseZimbabwe besikhangelele ukuthi abantu bathenge izinto ezilungiseZimbabwe. So lokhu kungani kuyabuyisela emuva mbijana ukusebenza kwethu nxa sizama ukulungisa izinto lapha eZimbabwe. Yathola even isipina into ezinjalo ziyabe sezingena isayimende izinto ama-factory akhona eZimbabwe oPortland cement abalungisa isayimende kodwa yathola isayimende singeni vele South Africa singeni vele Botswana ngenxa yokuthi nxa irandi liphansi abantu bakuthola kuba kulula ukuthi balethe izinto leziyana even bechaphisa okuphandle komthetho. So siyakubona sibili ukuthi kuzakhathaza mbijana kulelo banga.
Kanti manje njengoba ele South Africa lithiwe i-junk status, iZimbabwe ke yona iku-status siphi?
iZimbabwe ngibona ngani is unrated khathesi ngayila rating kuma kanti abantu laba abanika ama-status laba bayanuswa. Banguswa uyabanguswa ukuthi buyanini lizekhangela ukuthi thina umkhono wethu umi kanjani base belinika ke i-status sangkhona thina we are unrated.
Hello ke ngumnumzana Busisa Moyo ingcwethi kwezomnotho njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abalimi beMatabeleland North abakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayona le inyanga kamabasa emasimini angaba ngamakhulu ayisithupha lamachumi amahlanu ama hectare i650 hectares phansi kohlelo lukahulumende olwe Command Agriculture. UNompumelelo Moyo siphalolo daba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende usevuselela inhlelo zokulima ngokuthelezela ezi-irrigation elizweni ngenhloso yokugcwalisa iziphala zelizwe. Umqondisi we-Agritex eMatabeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni, uthi insimu ezizahlanyelwa ingqoloyi lokhe zilomumbu njalo kusasemanzi abakaqedi ukuvuna.
Abalimi abalima ingqoloyi abalimi abalima bengokuthelezela. Ngakho sikhangelele ukuthi labo balingani nanzelela sizafika ngaphezu kwe-650 hectares esizayihlanyela ingqoloyi. Insimu ezizangena ingqoloyi zilomumbu kathesi. Umumbu lo usukuthiwe ubuningi bawo kodwa ngenxa yokuthi izulu beline kakhulu ukoma emasimini ngani kusasalele muva kutsho ukuthi kuzasidonsa ithubanyana ukuthi siwukhiphe wonke umumbu osemasimini.
Uqhubeke ethi abalima ngokuthelezela eBhinga labo bazatholiswa inhlanyelo, umvundiso lakho konke okudingakalayo ekuhlanyeleni ingqoloyi.
Singakuphela nalinyanga siyabe sesihlanyela. Uhlelo lwabaningi abalimi bazangena kulona lolu lukahulumente oluphathisa ngenhlanyelo, luphathise ngemvundiso kanye lendlela zokulima. Ama-irrigation schemes iphose wonke aseBhinga leLubane azaba le ndima yengqoloyi. Kube sokusithi-ke lama-commercial farmers labanye abalimi abekude mvuze kodwa sikhangelele ukuthi hhayi sizasifaka isilimo sengqoloyi, sikhangelele ukuthi kusiyathelakala lula kule ndima ethile ezabe siqalile ukuhlanyela.
Wengeze ethi abalimi bamapulazi amancane amakhulu labasemaphandleni bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka
ngoba besesiphambili emalungiselelo inhlanyelo isikhona kayibenele imfundiso sokhona kodwa ubenele kodwa sikhangele ukuthi kusiyaphela inyanga konke kuyabe sokulungile. Khathesi injoba sitsho ukuthi sikhangelele ama-irrigation schemes angithi bangena beliqhinga alimentation schemes. Siya sa stiba na ba ang gina umuntu na fundi yung class na kose ebu bi sila ba din ni abane uwe sa usiti uwe na yung baba din ni baza na sa mkisa kutwa bele ndawe kutwa sila maplaz aza kufali njimezi.
Eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebeke bayekela ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima bokusilela kwezulu intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe okubangele ukwehla kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kahle kwezulu, ingcwethi zisithi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Udaba olulandelayo ludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Endaweni eziningi lapho okwakulempi khona emazweni atshiyeneyo, impi kayipheli ngokubeka phansi izikhali. Kulamazwe anjengeColombia lapho uhulumende wavumelana khona ukubeka phansi izikhali lamalucacha awe Revolutionary Armed Forces of Colombia okulokhu kuhlupha omaqhuphula abavimbela ingqubela phambili. Omaqhuphula lawa benza ukuthi kungasetshenziswa umhlabathi omningi njalo ukuthi abalimi bengenelisi ukulima lokwelusa inkomo lezinye izifuyo bekhululekile. Lokhu kuvamile emazweni amaningi njengoba kunzima ukuthi abantu bahambe endaweni ezijiyeneyo kumbe emigwaqweni lapho okuyabe kulabo maqhuphula khona. Abanye abantu bayalimala kube labanye ababulawa ngomaqhuphula nxa behamba emgwaqweni kumbe bedinga izithelo zeganga lokunye okufanayo. Abantwana abaningi sebafa abanye balimala ngesikhathi bedlala inguqu ngenxa yabo maqhuphula. Lokhu yikho okwenza ukuthi mhlaka 4 ngoMabasa mnyaka yonke kunanzwe ilanga le-United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngelanga leli uZulu ukhuluma ngabomaqhuphula kuvezwa okubi njalo kudingwa indlela abanganqabelwa ngayo. UMnumzana Makthona omele isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe lakhe lisebenza lomhlaba wonke jikelele ekudingeni indlela zokunqabela ukubulawa kwabantu ngomaqhuphula ngesikhathi sokuphele impi emazweni atshiyeneyo. Kusukela ngomnyaka ka-1993 ilizwe leMelika selinike amanye amazwe amabhiliyoni phose amathathu amadola eMelika, $2.8 billion, yokugebha omaqhuphula. Uthona uthi imali le isetshenziswa njalo ukunceda labo abalinyazwa ngomaqhuphula lezihlobo ezabulawa ngomaqhuphula. Uthi umphathintambo ohlangothi lolu uMnumzana Rex Tillerson uyananzelela ukuthi kuqakathekile ukugebha omaqhuphula emazweni anjengeSyria le-Iraq lapho okulabantu asebebuyela khona emakhaya kulandela impi yomvukela.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezekazi le-Afrika. ukuzamazama kwemhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe izolo ntambama kwethuse abaningi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilithiya lo ntungameli Nkomo kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.